Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 5, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvino tava nemari yedu, and what is important is that let's embrace mari yedu. Mari yavapo iye zvino, the exchange rate is going to be determined by the market. Tinotenda zvikuru, ndiyo mari yedu yatovapo, taakuenda mberi.
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinoparura mari itsva ichatanga kushandiswa munyika nemuvhuro yezvigi. Varimi vefodya vakawanda vanoti vari kusangana nezvimhingampinyi zvakawanda pakutengesa fodya pamisika yefodya kukaroi mudunhu reMashonaland West. Kushaya rutsigiro kwemutambo webasketball munyika kwotadzisa Zimbabwe kukwikwidza kumakwikwi emitambo yebasketball Africa League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ nhasi raparura mari itsva inonzi Zimbabwe Gold kana kuti ZIG, iyo ichange ichishandiswa munyika kutanga nhasi, iyo ichatsiwa yanga iripo yeZimbabwe Dollar yaidaidzwa nekudzi RTGS neveruzhinji. Asi vamwe vanoti chinodiwa kuti vanhu vave nechivimbo nemari yenyika, kwete kungoshandura mazita emari. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare apo vanga vachizivisa veruzhinji matanho achatorwa neRBZ kudzikamisa zvinhu munyika, gavhuna webhanga iri Dr. John Mushayavanhu avo vachangobva kudzipakata vachitora basa raimboitwa naDr. John Mangudya, vati mari itsva iyi ichange yakasimba chose kana ichienzaniswa neyanga iripo.
With effect from today, the 5th of April 2024.
Kutanga nhasi mabhanga achachinja mari yemaZimbabwe dollars kuiisa kumaZimbabwe gold kana kuti ZIG. Mari iyi ichange yakatsigirwa nezvicherwa zvinenge goridhe uye nemari yekune dzimwe nyika ine RBZ. Izvi hazvirevi kuti dzimwe mari dzanga dzichishandiswa munyika dzava kuiswa parutivi dzichange dzichishanda dzese pamwe chete.
Vaenderera mberi vachiti,
I've been seeing stories on social media, people saying the central bank wants to convert our loss of balances into ZIG.
Kune vari kufambisa mashoko ekuti mari dzevanhu dziri mumabhanga dzichashayikwa. Ayo manyepo, sezvo ndisina urongwa hwekubira vanhu. Mari dziri mumabhanga dzakachengetedzeka, dziri muZimbabwe dollar ndidzo dzichangochinja dzoenda muZIG.
Gavhuna Mushayavanhu vati kutanga iye zvino, dora rekuAmerica rimwe chete rinenge rakaenzana nemaZimbabwe gold kana kuti ZIG 13.40 kana kuti $1 = 13.4 ZIG. Madhora emunyika anga achishanda anga ave kudarika zviuru 40 padhora rimwe chete rekuAmerica. Izvi zvinoreva kuti ZIG yaparurwa nhasi iyi ine simba rinodarika rand rekuSouth Africa, nekuti 18 rand inokwanisa kutenga $1. Asi vaimbova gurukota rezvekufambiswa kwezvirongwa zveupfumi munguva yehurumende yemubatanidzwa vari munyori mukuru muMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora, Dr. Tapiwa Mashakada, vaudzawo Studio 7 kuti kuchinja kwemari yenyika hakugadziri matambudziko ari kuita kuti zvinhu zvimire nemusoro.
Chakonzeresa kuti musoro uteme chii kuti ZIM dollar ishaye basa muZimbabwe? Inyaya yekuti inflation haisi kukondroleka, parallel market rate haisi kukondroleka, inyaya yekuti hatina production, ndo zvaita kuti currency yedu ishaye uremu.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti havaoni veruzhinji vachitsigira mari yemaZIG yaparurwa nhasi iyi.
Tinopedzisira toita kunge tiri kutenderera pachinhu chimwe chete, nekuti zvakamboitika nguva yavagono, nguva yamangudya, iko zvino kune vatsva vauya. Saka tiri kuita kunge tiri kungotenderera pachinhu chinoti meri go round.
Kune vamwe vari kuti kuuya kwemari iyi zvakangofanana nekuti RBZ yaita zvemasaramusi kuda kusimbaradza dhora remunyika iro ranga roita muramba mhuru uye richipera simba. Asi nyanzvi inongorora nyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe, muzvare Happiness Zengeni, vanozviramba.
Yatogena value nokuda kwekuti even wanga une 10 million yako kana yakonvertwa at a rate of 13 iwewe ultimately ndivo uchanyanyo benefita zvakanyanya panezvo.
Imwe unyanzvi inongorora zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuti matano atorwa neRBZ nhasi abudirire zvichada kuti RBZ isunge bhurugwa newaya.
Bada kukansa kulimita central bank borrowing, central bank spending. Uyo zvakare even money supply ya reserve money. Takawansa kunge limito zvakare. Zvinogona kuunza kudzikama muekonomi.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari neupfumi hwenyika vaClemens Chiduwa, vanoti vanofara nekuti mari itsva iyi ichagadzirisa dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu, inflation, munyika.
As long as the exchange rate yedu ichi determine ne market and ichine ma reserves akakwana to support the exchange rate, hakuna ma movements anenge achiita. Isi tikutarisa kuti exchange rate yedu ngaive inenge yakadzikama.
Gavhuna Mushayavanhu vatiwo vanhu vane mari tsaru dzanga dzichishanda munyika vane mazuva 21 kubva nhasi kuti vaendese mari idzi kumabhanga uko vachanopiwa mazig. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, zvichitevera kuurayiwa nemauto eIsrael kwevashandi vanomwe vesangano raipa rubatsiro rwechikafu muGaza reWorld Central Kitchen, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaudza parunhare mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu kuti havana kufara nechiitiko ichi. VaBiden vakakurudzira Israel kuti ichengetedze upenyu hwevanhu zvavo muGaza pamwe nevemasangano anopa rubatsiro. Mukuseya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni.
Muhurukuro yavo vaBiden vanonziwo vakataurira vaNetanyahu kuti kuenda mberi kubva pari nhasi rubatsiro rweAmerica kuIsrael ruchaenda mukuburikidza nokuti matanho anenge atorwa neIsrael ndeapi ekuchengetedza vanhu vasinei neHamas kana kuti vanhu vasina kupakatira zvombo nekudzikisa kuurayiwa kwemadzimai kwevana vadiki nevamwewo vanhu vasinei nehondo iri kuitika.
Sevanhu vanogara vachitaura vose nekutsigirana, chii chakasiyana nedzimwe hurukuro dzavanogara vachiita? Rwendo runo vaBiden vakati
vaBiden vanonzi vakashandisa mazwi akasimba zvikuru kwazvo vachitaurira vaNetanyahu kuti kana Israel ikasasandura maitiro havaone kuti America icharamba ichibatsira nenzira yanga ichibatsira nayo.
VaNetanyahu vachateerera here?
Tinoona kuti maitiro vaNetanyahu vari kubuda pachena kuti havasi kuteerera zviri kutaurwa navaBiden. Ivo vari kutemba kana kuti vari kuvimba nekuti vechijudha vakawanda vari muno muAmerica, vakawanda muhurumende yava Biden iyoyo, vakawanda muCongress kunyanya vechiRepublican vachavatsigira uye vari kuona sekuti sezvo vaBiden vakatarisana nesarudzo zvichavagozhera kuti varambi vachiomesera Israel nokuti vanhu vechijudha muno muAmerica vagara vanozivikanwa kuti ndo vakabata mari, ndo vakabata zvokufambisa kwemashoko yatingati media and communication. Saka vaBiden havagone kuramba vachigumbura vechijudha nokuti vakavagumbura zvinogona kuzokonzeresa kuti vasakunda musarudzo yatikatarisana nayo uye vasazowana mari yavanenge vachitarisira kuramba vachiwana vachipiwa nevanhu vechijudha. Nyaya yekugaza iri kunetsa nokutemesa musoro waBiden zvikuru kwazvo. Tiri kuona kuti zviri kuomera vaBiden zvikuru kwazvo kana takutarisa munyaya yekutsvaga rutsigiro kwavo nesarudzo dzatakatarisana nadzo.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington naTanonoka Wande weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. senzira yekuedza kurangarira nekuremekedza nayo vasikana vechikoro vekuNigeria vasati vawanikwa makore 10 kubva zvavakapambwa nechikwata cheIslam chinopfurikidza mwero cheChibok mudunhu reChibok. Firimu rinonzi Statue is also Breed rakaratidzwa nezuro muLagos. Mauto eIsrael Defense Forces azivisa nhasi nezvekudzingwa basa kwemauto mana ane chekuita nekubhombwa nemuchadenga kwakaurayisa vashandi vanomwe vesangano rinopa rubatsiro mukutanga kwesvondo rino muGaza Strip. Mumashoko kuvatori venhau ekuzivisa zvakawanikwa kubva mutsvakiridzo yechiitiko chemusi wakubvumbi 1 ichi, Israel Defense Forces yati mauto mana achadzingwa basa. Vamwe vakuru vemauto vatatu vakapiwa yambiro pamusoro penyaya iyi. Varimi vefodya vakawanda vanoti vari kusangana nezvimhinga mupinyi zvakawanda zvinosanganisira kunonoka kubhadharwa mari dzavo kana vatengesa chirimwa chavo, kudhura kwekutakurisa mabhero kuenda kumisika yefodya pamwe nekubhadharwa mari shoma pakirogiramu rimwe chete refodya inenge yatengeswa pamisika yefodya kukaroyi mudunhu remashonaland west. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti matambudziko aya atove nemakore vachisangana nawo uye ari kutonyanya. Mumwe murimi wefodya akaendesa fodya yake kukaroyi ndiva Harrison Jokonya, vanorima vari papurazi retrokiadza riri pedyo nekaroyi.
Tinokurudzira kuti dai hurumende yakwanisa kudzikisa kumapurazi efetilaiza, kuti takatengesa mombe yangu ndogona kutenga fetilaiza yangu. Zvino wakatengesa mombe uri kutenga masaga 4, haukwanisi kutenga iyo mablende ari kudhurai.
Mumwe murimi wekudeve mudunhu reHurungwe, amai Matilda Ngwerume, vanoti kukohwa nekutakurisa fodya kuri kuvadhurira zvakanyanya gore rino sezvo kusina chibage chakawanda chekubhadharisa vashandi vanenge vakohwa fodya.
Saka segore rineri challenge iripo ndekuti mumamisha kwacho chibage chachavo nechallenje kuti unotofanira kutowana hofu yahwekaatengeitida. Saka pamwe nevashandi vanosvika kana 50.
Mumwe murimi kwarusape mudunhu reManicaland vaGeorge Pasipamire vanoti vari kunonoka kupiwa mari dzavo dzefodya zvekuti vari kupedza mazuva mana vakadzimirira. Mukuru wesangano rinomirira varimi vefodya reZimbabwe Tobacco Association kana kuti ZTI vaGeorge Seremwa vanobvuma kuti pane dambudziko pamusoro pemitengo, vachiti vakatomboita misangano nevatengi vefodya nekuda kwemitengo yavo iri kuramba iri pasi.
Tichitsutsumwa panyaya yemutengo kuti hausi kukwira, asi mutengo wacho sekuti wavakuita mamembers vedu vari uri kungowanika kwaharari. Ichokwadi kuti runogona kungochidaro nokuti kugiraundi kwacho kana vasingaone, saka tatori nedambudziko.
Panyaya yekunonoka kubhadharwa kwevarimi, vaSeremwa vanoti varimi vanofanirwa kubhadharwa mukati memazuva maviri kana kuti 48 hours sezvakabvumiranwa.
Takangoedza incident yandataura iyo yekwarusape neyekwamutokwe, asi kumwe hatisatanyasa kubata, asi mutemo uri very clear, 48 hours murimi ngaapiwe mari yake.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vaPaul Zakaria vanoti nhengo dzavo dziri kupiwa mari shoma sezvo vanotenga vachiita chirwirange chekutenga fodya nemari shoma kuti vaite profiti yakawanda. VaZakaria vakaita musangano svondo rino nenhengo dzesangano rinoona nekufambiswa nekutengeswa kwefodya reTobacco Industry and the Marketing Board TIMB nedonzo rekuwedzera mutengo wefodya.
Tanga kwesvondo rino tikatotaurirana pamusoro penyaya dzakaita saizvozvo kuti zvoita zvokuti mutengo we$5 wakungoitirwa kuti vemapepa vanyore kuti fodya irikutengwa zvakanaka, and yeti kumwe kwose uku vachingopedza kutengesa iyoyo shoma, kumwe kwose uku tine tatova nedambudziko.
Mutauri weTIMB Muzvare Chelesani Moyo vanoti varimi vanofanirwa kutaurira masangano anovamiririra kuti vaende nechichemo chavo chekuti vapiwe mari yavo yose ari madhora ekuAmerica kubanga renyika re RBZ.
Ivo as growers, vanema association avanawo, they need to take their issues vaendese through my association. Then association will then represent them vaendese zvichemo zvavo ku RBZ. Because it's also as the season starts, we are guided by RBZ. Atisirisu tinouya ne mutemo wekuti vagrowers vese vabhadhara 10.5. It's a directive from the government.
Asi zvinonzi dambudziko iri harisi kugadziriswa. Fodya ndicho chirimwa chinopanyika mari yakawanda kudarika zvimwe zvirimwa zvose pari zvino. Gore rapera yakawanisa nyika mari inosvika bhiriyoni rimwe chete nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$1.3 billion. Mwaka wekutengeswa kwefodya wakaparurwa mwedzi wapera, bhero rekutanga richitengwa nemadhora mana ane masendi makumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti US$4.92 per kilogram. Uwandu hwefodya ichatengeswa mwaka uno hunotarisirwa kuderera nezvikamu gumi kubva muzana kana zvichienzaniswa neyakawanikwa mwaka wapera nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze kwakakonzerwa neEl Nino. Mwaka wapera Zimbabwe yakawana 296 million kilograms, asi gore rino inotarisirwa kuwana gowo rinosvika 265 million kilograms chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonurai Jena.
Yave nguwe enyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Zita ndinoita wavangoma. Ndada kuti ndimbotaurawo maererano nenhauya ndakaona nezuro yapurezidend weZANU-PF vamunangarwa vachiita sevaibhega dzimwe nyika dzakabudirira kuti dzibatsire nechikafu munyika maita nzara. Ko uyu bhururu wavo uyu wendinoona unofamba chikusha mari munyika uyu Wiknel Chivayo, why asingabatsiri nyika? Why achibatsira vanhu vakatoita mari neshekare asingabatsiri nyika, asingabatsiri kuisa mishonga muzvipatara, kubatsira kuisa kutenga chikafu? Sinzi nyika yakatarisana nezhara hombe, ndatenda zvangu.
Makadii pa Studio 7, makadii. Tinotenda nekuti panhau zuva nezuva. Tinoshamisika nemukuru uyu. Uyu mukuru anotaura zvisinganzwisike. Mazuva apera aitaura nyaya yekuti kwai iye chikafu ndinacho chekupa vanhu vangu muno muZimbabwe. Asi nhasi uno uyu ndopotaura kuti ungavapindiri vekunze. Munoona vari baba chaivo here ava?
Makadii. Ndinoda kupa kutenda kuti makakwanisa kushambadza nezvenzara iri muno muZimbabwe, kusvikirawo mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaakugamuchira kuti yava national disaster, vekunze ngavapindirewo. Tinotenda Studio 7 ndokuti nefenyuro zveuku pamwewo tingararama.
Kutonzwa kaMnangagwa achibvuma kuti izvoni muZimbabwe maita nzara yafunya chisero, zvinova zvinhu zvataingonyimba vachiramba vachiti makanaka, chikafu chakazara, zvazodai. Nhasi uno ndobva wakutsvaga kuti vanoda kubetsera nechikafu ngavabetsere. Zuro ndizuro pano iwo Mnangagwa naChivayo, mamuri paZCC kwanhemiyawo mukadhoneta imimi 1 million US kuna nhemiyawo. Munhu agara aine mari kudhara. Handiti mari iyoda makatora makasaplaya chikafu samwe kune vamwe vandotambura mungade makabisira vanhu vakawanda, asi munotora mari muchipa vanhu vagara vaine mari kudhara. Unotomboshandisawo here pfungwa kuti umbotanga wafungawo pane zvauda kuita?
Zvino ndishamisa zvisingaiti. Hapana mwedzi miviri mitatu president achipa madzishe kutengera madzishe mota 100 dzinodhura, achitaura kuti hapana munhu achazofa nezhara. Muri kuwesta mari muchitengera madzishe mota kuti muwane kukambenekwa namadzi, kuti nyika ine nzara. Nhasi uno mashishama futi kuti yava national disaster. Wanga uchimbotaura uchiti zvinhu zvakakunakira, nhasi wakuti zvashata. Pane mbwangani yawapedza kuzvitaura. Hatitaridzi kushandisa pfungwa kana machembera ndiye munotamba nevazukuru kuDzimba uko. Zvose zvose ndinoda kungodhisaida, zvose zvose ndinoda kungozikamwa. Hazvibatsiri, sinonsense. Nhasi unoma kuti vari diaspora ngavatibatsire, asi pakodzero dzedu dzekuti tivhote munyika hamudi. Tivhote tiri kudiaspora hamudi, makuda rubatsire kubva kudiaspora. Shandisai pfungwa.
Pasudo 7, murisei apo, vajonga kandimere nevatononoka hwandi apo, varisei apo. Saka makazotori chirongwa chemangwanani matovharisa here? Musatirwadzisa mani, musatirwadzisa mani. Dzosai chirongwa chemakuseni, madzosai chirongwa chemakuseni mani. Ndotendai nekuti panhau dzechokwadi apo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhavu ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Munhau dzemitambo. Murairidzi wechikwata chenyika chemutambo webasketball chema Cavaliers vaEdmond Mutetwa vanoti mutambo uyu wadzikira zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya rutsigiro rwakasimba. Izvi zviri kuitika panguva iyo Zimbabwe yakakundikana kuendesa chikwata kumitambo yeBasketball Africa League iri kuitirwa matunhu akasiyana-siyana muAfrica, kutanga nemuSouth Africa uko kwakaitirwa Kalahari Conference mwedzi wapera. Makwikwi epiri eNile Conference ari kutanga svondo runouya kuEgypt uye achatambirwa kuSenegal neRwanda. Vamutetwa vanoti shuwiro yavo ndeyekuti Zimbabwe ikwanisewo kupinda makwikwi akadai mune ramangwana. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Mukatarisa mutambo webasketball muZimbabwe wakadzikira. Tine kuchaita kuti idzikire inyaya yekushaya vanhu vanotsigira lack of centership paane kana 20 izvi tisina kana centership. Ende mukatarisa pese nyange pavanoita makombetion anoanechimaholidhay tichitamba netimu dzekana Gori kana Blawayo nyange vanhu vakatamba vanongoenda kumba ngori maoko haana kana medal. Kana wakatopiwa medal unogona kupiwa isina kana kunyorwa. Mukatarisa kudhara sei tanga tine macentership vakashewo vana Kodak vanana yanana bolingers tanga tine maponta zvaitwa kumakendi chaiche asi izvozvo hakuina. Chimwe chinhu chinoita kuti basketball idzikire inyaya yelekofu transparency inemaholidership izvi ari kuihana basketball yacho vanhu vanditotongwa nedemo havadiwe. Mukatarisa tine maplatform akawanda vanonomudva vanoita se buti sometimes ndezvekuisiana market havana kana basa vanhu vakatongotora vebasketball bati havana kana kumbobvira vakamba kana emcentipi vakabvobvira vahina.
Zvii zvingaitwe kuti mutambo uyu uwane wochiremerera sei zvatinoona zvinoitwa kumutambo wenhabvu?
Tinoita anozi maprovinsi ndiwo anonovhota asi dai vati maprovinsi arege kuvhota so basketball leadership vangoti maplayers ngauye vaita se vavhote because maleadership amaprovinsi anogona ngotenderwa motokari kana ndiye ndichazvitira zvakati. Saka ndezvimwe zvinhuzviuraya mutambo maplayers anokanhina manyii ndo vanhu vanofanira kurana basketball vanokana kunovheka ndo vanhu vanofanira kuita izvi because mukatarisa kuti muzimbabwe makabuda vatambi vane ndiri vanhu vakaita sana Fred Manyang anana pisautete anana tambudza ijonera makabuda anana Rickson vamunoona vako vamalongana mabasketball players yese nahadzina anasinda bati nenyaya yekuti vanhu vaakutya kuna kuti kudaita mari basketball mari yedu iri mupesi yenzi here.
Tinoona kuti pane makwikwi makuru eBasketball League Africa iyo akaitangirwa kuCape Town muSouth Africa uye zvachange ari kuEgypt. Zimbabwe iri kuwanikwa muchiteera here makwikwi aya tichiona kuti mamumo mumakwikwi aya?
Avanga vari mutungamiri wechikwata chebasketball cheCavaliers vaEdmond Mutetwa vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba musambo weZim Dancehall Melusi Nyavira anozivikanwa neremagitare rekuti Star Actor anoimba ari kuchegutu. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvans Zininga weStudio 7.
Mangoma inini ndakatanga 2020 ndakatanga kuimbira kumangura mangoma zvasitomburi murubhazi pane shamwari yangu yakati hachi hatichizi achingoimbe ndopa ndakaita se kunangangoti hari kachingoimbe pesayo zvanzi zvatopinda chi murubhu
akatanga zvemagitare vabereki vakazvitambira sei?
Vabereki havasati vazviziva zvavo kuti nini zvinoimba bhozi inini handigare nawo hameno kana vari vachizvizivo kune vamwe kwavariko.
Vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova mukati umu?
Vanhu pandakatanga nini vaingoti siyana nazvo havasiyana nazvo davatsvaga rimwe bhizinesi rekuita davatohodha kana kuta sei pamari yakuta sei yauri kurekodha iyeyo.
achichema mama na tungamira asi musi wa 8 takatopara 8 December kutopara tichipemera
matambudziko amunosangana nawo ndeapi
challenges atosangana nawo pakuimba pa inini handisatinda na manager kungozvita zvakadika zvato kunongota challenge yekuti ndokunoshaya mari kundosvika sigikana kuti ndandiri kunafata ngungundi kuneri kutumbirikini ndokunoshaya kana kana mari kunonotinda panguva iyoyo
vanoda kukubatai vanokubatai kupi
ndoda kuti bata vanongonibata pa 071 8181 31 310 071 81 310 ndopa ndobatika ipapo
woza Friday tombokwenya magitare kamika
Nazinya yangu ndoda kuita ura Jinga para baba magandi pindura Magandi pindura Pindura Marimo maoko shuwa ini ndino bata kasi shino puta sana shino puta
ngamuchizwa kambo kanonzi nyaya yangu manzwa huru kuroyaitwa na Melusi Nyawira aka star actor ari parunare kuchegutu na Ivanzi Zininga we studio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondo rinouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa studio 7 tibatei pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 Muchirongwa chelive talk nhasi tiri kutarisa kuparurwa kwemari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iyo yave kushandiswa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318. Zvongwe yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoparura mari itsva ichatanga kushanda munyika yeZIG. Kushaya rutigiro kwemutambo webasketball munyika kwotadzisa Zimbabwe kukukwidza kumakwikwi emitambo yebasketball Africa League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mwena nditungamiri Nkomo.